Vachita ora pamusangano wekukurukura nezvezvigadzirwa zvemhando yepasi wakarongwa nesangano reNational Economic Consultative Forum muHarare nhasi, mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota ehurumende nemutungamiri wenyika vaAmos Marawa vati upfumi hweZimbabwe huri kudzoserwa kumashure nekuda kwedambudziko iri.
Counterfeit products threaten industrial growth by undermining legitimate businesses.
Zvinhu zvemanga-manga zviri kuuraya maindastiri edu nekuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemabhizimusi hazvichatengwi. Hurumende iri kurasikirwawo nemari yemitero, saka panoda mitemo yakasimba kuzotiwo kutevedzwa kwayo kuti tipedze dambudziko radzikisira upfumi hwedu.
Vanoshanda nesangano rinokurudzira kutengwa kwezvigadzirwa zvemunyika reBuy Zimbabwe vaAlois Burutsa vaudza Studio 7 kuti kudhura kwezvinogadzirwa munyika kuri kupawo kuti vamwe vade kutenga zvekunze zvimwe zviri zvemhando yepasi.
Saka maregulatory cost nematiksi emuno zvakanyanyisa ende zviri kukonzeresa kuti maproducts edu anogadzirwa muno aange achidhura. Saka tikukumbirisa zvikuru sakuti hurumende idzikise makosti wayo kuitira kuti maproducts edu emuno maprice adi adzike, kuitirawo kuti vanhu vasazoenda kunotsvaga macounterfeit products iwaya.
Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vati kunyange vaine chido chekupedza dambudziko iri kubudikidza nekusunga nhubu dzinotengesa nekugadzira zvinhu zvemhando yepasi zvave kunetsa kuziva kuti zvakanaka nezvakaipa ndezvipi.
Isu semapurisa nevamwe vemitemo tiri kuedza chaizvo kubata vari kutyora mitemo maererano nekugadzirwa kwezvinhu zvenhema, asi unyanzvi hwedu huchiri kumashure. Naizvozvo tinotodawo rubatsiro kuti tikwanise kurwisana nevanhu ava. Kanawo tasunga vanhu ava, ngavatongwe zvinorwadza kwete kubhabhadzirwa.
Kambani yemuno yeTregaz inogadzira mapoto ekango inoti yakamboita vanhu vaigadzira mapoto aya asi asiri chaiwo vachishandisa runyoro nezvese zvekambani yavo. Munhu akazobatwa kuti aiita izvi anonzi akawanikwa nemhosva asi akangoripiswa madhora ekuAmerica 30 ndokubudiswa muusungwa. Kambani yeEvershop 15M inotiwo pane zvinyoreso zvange zvave kutengeswa zvichigadzirwa nematsotsi. Mabhokisi 300 emabhiro aya anonzi akazowanikwa akatorwa nehurumende. Izvi zvaunza kurudziro pamusangano uyu yekuti mitemo yenyika ivandudzwe nekusimbaradzwa kudzivisa umbavha hoitika. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukomisheni inomirira kodzero dzevatengi yeConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri vakurudzira mushandira pamwe wemapazi ose munyika.
Private sector takada kuti tishande navo nokuti isusu tinoita enforcement, asi ava ndo vanoziva manje kuti ichi kana riri dring dosi tombotora mukamuenzaniso weDelta ndovanoziva kuti aiwa iko kwenhemanhema iko kuchaiyo chaiyo. Saka takada kuti patenge tichifamba paipai tichifamba navo.
Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari mupepeti webepanhau repadande mutande Red Health Times vaMichael Gwarisa vakurudzira hurumende kuti isimbe pakurwisa dambudziko remishonga iri kutengeswa zvisiri pamutemo.
Dai hurumende yasimbisa atinoti maborder controls, yosimudzira futi inonzi surveillance zvinhu zvoregedza kupinda nemumikoto. Zvakare zvinoda kuti vakawanda vaziviswe kuti zvakashatirei kushandisa zvinhu zviri kupinda nemumikoto. Vanhu ngavatenge kana iri mishonga, vanhu ngavatenge mumafamasi, kana zviri zvikafu vanhu ngavatenge masupermarkets edu atinawo.
Mumavhiki maviri adarika mapurisa ezTRP akasunga vanhu vakawanika vachitengesa zvinwiwa muHarare pamwe chete nemabhureki edzimota zvainge zvichigadzirwa pasina kutevedza zvinodiwa nemitemo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.